Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le Studio 7 ekwethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 5 2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora mashoko padandemutande ravo reX yaimbonzi Twitter vachizivisa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti vakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvisina magwaro ekugara zviri pamutemo. ZANU-PF inoti yave kutorera vaBlessed Gezi matano mushure mekunge vakurudzira kuti vaMnangagwa vasiye basa. Vakaremara vobatsirwa kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora mashoko padandemutande ravo reX vachizivisa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti vakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvisina magwaro ekugara zviri pamutemo. VaTrump vakaparura chirongwa chekudzinga vari muAmerica vasina mapepa kubva zvavatora mhiko yekutungamira musi wa20 ndira. Gore rapera veUS Immigration and Customs Enforcement kana kuti ICE avo vanoona nezvekupinda kwevanhu munyika vakati vainge vasunga zvizvarwa zveZimbabwe mazana mashanu nemakumi mana nevashanu kana kuti 545 vasina magwaro ekugara zviri pamutemo. VaMnangagwa nevamwe vari pedyo navo vakatemerwa zvirango nehurumende yeAmerica vachipomerwa mhosva yeuori nekutonga nedemo. Izvi zvinonzi nevamwe zviri kupa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitize munyika zvichinotsvaga mafuro manyoro. Akawo akasike kutanga vaMnangagwa vachiedze kuti vave neukama navaTrump. Muna 2018 vaMnangagwa vakamboti vainge vataura nehofisi yavaTrump kuti vaida kuvapa nzvimbo yekuvakira pekutambira mutambo wegolf kuVictoria Falls. Asi vaTrump havana kupindura. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Aya mashoko ndona senge mashoko asina kwaakarerekera nekuti ivo vaMnangagwa havana kunzi sezvatikuona zvekuitwa kune dzimwe nyika kunzi vatambire vanhu ivavo. But chatinoziva ndechekuti Zimbabwe yakasiyana, vanhu vanonge vachiuya kuno kuAmerica yakasiyana nedzimwewo nyika nekuti vamwe vanenge vachitizawo kuZimbabwe vari kutotiza hurumende iyoyo yavaMnangagwa iyoyo. Saka ivo kana vachitaura pamashoko especially pamaplatform akaita seTwitter vachiita solicit kuti vave vachitungamira kudzoswa kwevanhu kuZimbabwe, handione senge pane zvazvinobatsira ivo. And uyezve I think papa kuonekwawo zvekare kuti ivo vanhu vacho vari kunzi vari kudzoserwa nyaya dzavo dzakambomira se.
Tichitarisawo kuti ivo vaMnangagwa nevamwe vari pedyo pedyo navo vakatemerwa zvirango nenyaya dzavari kupomerwa dzekutyora kodzero dzevanhu uye dzeuori zvinonzi zvakanganisawo nyika. Hapana dambudziko here ipapa kuti vanhu vange vachidzingwa muno kunyika vachiendeswa kunyika yakatemerwa zvirango nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu?
Hongu pane tine dambudziko ipapo because nyaya iri kuitwa kuti vanhu vatize kuZimbabwe inyaya yekutyora kwekodzero. Ende uyezve vanhu vakawanda vanenge vachitizira kudzimwe nyika kusava it might not be America maybe kune dzimwewo nyika dziri progressive inenge iri nyaya yekuti vada kutsvaga upoteri kuti vararamewo life yavanenge vasingatarisi over their shoulders kuti hurumende kana mapurisa kana masoja anga vachivadzingirira.
Vamasiye, tiri kuona vanhu vakawanda vatarisana nedambudziko rekuti vari kudzingwa muAmerica, vamwe vekuLatin America nedzimwe nyika dzakasiyana siyana. VemuZimbabwe vanenge vachida kudzingwa vangaite sei sezvo muri gweta rinorwirawo kodzero dzevanhu?
Ya hongu, tinozva kuti pane list rakafamba richiti pane vanhu vekuZimbabwe I think vaikwana kuita 500 vanga vari pamaremoval order ehurumende. Yes, zvinhu zvakadai so it's procedure. Muno muAmerica mune mutemo and zvinhu zvese zviri procedural. And ndinoziva kuti list iro rogwara rakafamba, but rogwara riti vanhu vari ipapo vanogova vasiri kuva vachiiswa mundege kudzoserwa, because panenge pane maprocedures anenge achizoitwa pamberi ipapa yekuti vanhu vanokwanisa kuenda kumatare vonomisa atingati maremoval proceedings iyayo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muAmerica. Mutauriri webato rezanupf vaChris Mutsvangwa vatumira mashoko kuvatori venhau nhasi vachishora zvikuru nhengo yebato ravo yeCentral Committee uye vari murwi wehondo yerusununguko vaBlessed Gezi Geza vachiti vakazvidza bato nekutaura kuti mutungamiri wenyika nebato vaEmerson Mnangagwa vanofanira kusiya basa nekuti vakundikana. Vamutsvangwa mumashoko avo vati zvakataurwa navaGeza zvakafanana nekuda kupandukira hurumende. Vaivimbisa kuti vacharangwa uye vakati bato rakabatana mukutsigira vaMnangagwa. Asi vachitaura nevatori venhau nezuro vaGeza vakati hapana munhu anokwanisa kuvadzinga mubato. Mugozeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira.
Aiwa, tinoti maswera sei kwamuri. Tichikudzidzisa kuti hongu tsamba iyo yabva kumutauriri mukuru wemusangano weZANUPF vanova ivo vaambasada Christopher Mutsvangwa.
Mashoko ari mutsamba iyi ari kuedza kutidii kuruzhinji rwevanhu?
Mazvo ari mutsamba iyi ari kutaura ivo kuti munhu anenge afamba nomusangano apfumbira kusvika pakuzopiwa chigaro chokuva mucentral committee, uyezve ari munhu anotarisirwa iye akandorwa kuhondo yerusununguko, anotarisirwa kunge ane ruzivo rwegwara, ane ruzivo rwediscipline, ane ruzivo rwekufambisiwa kunoitwa mashoko mukati memusangano. Kana munhu uchinge uine chaunoda kuti chigadziriswe, une maonero wako, kana une chaunenge uchida kuti iwe unzwike kuti wataura. Kuita kwavaGeza kwashaya hukuru, kwashaya kuziva gwara kuti vave vari munhu anoratidza kuti vakabikwa vakaibva mukufambiswa kunoitwa nyaya dzedu mukati meZANU PF.
Ichirungu changa tichinyorwa chakakura mavara makuru apo, hazviiti sezvine kakuchichidzira mukati here?
Bodo, hapana wambunzi uchabviswa musoro. Asi changotaurwa ndechekuti ZANU PF musangano une matanho awo, musangano una magubharo. Kana munhu achinge amaposha, munhu unosangana nemutemo wedu muZANU PF. Pamukunyorwa kunenge kwakaitwa magwaro acho hakusi kutyisidzira, asi kungoti tingotaura zvinenge zvichingozikanwa nemunhu wese ari mumusangano, nekuti mwana wese weZANU PF anoziva gwara, mwana wese weZANU PF unoziva mufambisiko wenyaya. Saka neshoko rongotaura kuti iwe somunhu waiziva ukafunga kupingidzira uchangosanganawo nemutongo ubuda mumusangano sezvinongozikanwa nomunhu wose, zvingatyisa vasingazivi ZANU PF. Asi vanoziva ZANU PF vanozviziva kuti indiscipline chunhu chisingatarisirwi, zvikurusa kumunhu anenge asvika chinhano chekuva central committee member.
Tanzwa kuti kunana Masvingo province kune vamwe members of parliament vatombomiswa ikoko vachinzi vane rimwe navaGeza ivava, nyaya idzadzisi dzaakutsemura musangano here?
Zvinoitika aizvo ndechekuti ZANU PF kubva ichibarwa musi wa8 august 1963 haibviri kuti inzi inopamuka, haibviri kuti inzi yazungunuka. Makore osawa kune chinongoitika chinonzi ZANU PF yazungunuka, ZANU PF yazopamuka. ZANU PF inofamba negwara chinongwe tikandicho kuti unenge wada kubuda mugwara navamwe vake vanongosuduruswa mukati mava nekuti haasi manjake manja haisi briefcase part ino iparti ine constitution ine magwaro ayo inofamba nawo.
Mukuru muofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF Farai Marapira vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tema tisina divira takarerekera, tabatawo imwe nhengo yeZANU PF vaJeremiah Nyoka yemabhunu Masiwa kuti tinzwewo pavamire pane zviri kutaurwa navaMarapira.
Maziwayo ndo zvagara zvinoitika kuZANU PF zvekuti kana munhu akaona muonero wakasiyana neuri kudiwa nevanenge vachitonga anotsvagirwa mhosva, anoprosekutwa achikomerwa mhosva dzisina nebasa resi. Hazvina zvazvinoshanda because zvazviri kureva ndezvekuti judiciary captured. Zvinongoreva kuti even mapurisa chaiyo entire mapurisa ari kushandiswa as a political opponent yekurwisa vamwe vanhu vasingadi zvekuda vangu. Saka zvazviri kureva ndezvekungoti nyika iri mumaoko evanhu vasirivo.
Ko sei muchidaro?
Nyika inofanira kuva one in a democracy mukoma blessing. Nyika inofanira kuva ivanhu vanofanira kunge vakatambanuka kutaura zvinhu zvakavasunungukira pasina zvinopa kuti vanhu vanombunyikidzwa kana vachinge vataura maonero avo, kwete kuti kana munhu achinge ataura maonero ake anenge akuterwa. Saka vanhu vachauya vodyara mari sei munyika kana nyika ichimbunyikidzwa kodzero dzevanhu, ichimbunyikidzwa even constitution?
Ko imwe mhosva yavakapomerwa navaziyambi ziyambi gurukota rezvemitemo kuti vakaponda yovageza?
Vablessing geza ava havana kana chavakatadza. Nyaya yavo kana vanga vaine nyaya sezvavari kukrema haifanira kubuda nhasi nenyaya yekuti vati havadi 2030 nenyaya yekuti vadhinaunza vamunangagwa pamabasa avo avari kupomerwa. Saka wai zvauya nawo nenyaya yekuti vageza vataura kuti havadi 2030 zvakadii kuuya last year kana vanga vane mhosva zvakadii kuuya even 2023?
Asika vageza nevamwe vakaita semi muri kunzi hamusi kuteedzera zvakataurwa kane bato kuti gore rapera rakati bumbiro remutembo rinofanira kuvandudzwa kuti vamunangagwa vaenderere mberi vachitungamira kusvika 2030, vanhu vese vakazvitambira pamusangano wekupera kwegore.
Right, magona ipapo mukoma blessing zvazviri kuita ndezvekuti hazvina kubva kumastructures eparty izvozvo zvekuti vamunangagwa vanofanira kuramba vachitonga. Zvakaitika mukoma blessing ndezvekuti machairman aya akangodaidzwa ndokupiwa mari, vakangodaidzwa ndokupiwa mari, mapiwa mari kudaro ndokuchinzi chiendai munotaura zvakati nezvakati nezvakati, hazvina kubva kuvanhu. Saka mastructures eparty haasi kutombodziva nyaya idzodzo and vari very bitter nenyaya dzemukoma blessing. Saka nyaya dzekunzi resolution number 1 ine something to do nenyaya yekuti Emmerson Mnangagwa anofanira kuenda ku 2030 haisi. It's not going to rise because zvinhu zvakaitwa even madistrict, even madcc member havasi kutonarikuchema kutoti ko wai zvinhu zvakadai zvapitika.
Avo vanga vari nhengo yebato reZANU PF vaJeremiah Masiwa vachitaura vari parunare muHarare. Vateereri, echino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vamwe vasingaone mudunhu remasvingo neMidlands vakafara zvikuru apo vakapiwa rubatsiro rwezvikwanisiro zvakaita setsvimbo chena dzekufambisa, magirazi ekuonesa pamwe nezviringazuva zvinotaura kuti vakwanise kuita mabasa avo zvakanaka. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Rubatsiro uru rwakabva kusangano reAlbino Trust in Zimbabwe kana kuti ATZ yakabatana nekanzuro reguta remasvingo pamwe nebazi rezveutano. vachitaura pakugamuchidzwa kwezvikwanisiro izvi musi wechipiri mumasvingo mukuru webasa musangano reATZ vabruce nyoni vakati vakapa rubatsiro urwu kurerutsira vasingaoni kuti vararame zvakanaka
vanhu vasingaoni vanobatsirika vachabvunzi vanhu kuti dzave nguvai iyo vaakuziva kuti dzava nguvai zvinova zvivagone kurongawo zvakakwana izvi zvinokwanisa kuti tiendere mberi pakuderedza urombo nekuti vakwanisa kuti vazive nguva vakwanise kuzvifambira vari vega tava pamaworking sticks tikavapa zvakare mashedzi ekuvhara maziso avo kuitira kuti rusaro ganda rusavepo
tsvimbo chena dzinobatsira vasingaoni pakufamba mumigwagwa uye kuvatyairi kuti vaone zvakanaka kudzivirira njodzi mumigwagwa vanxuve vanoti nezuro chete vasingaoni vanosvika mazana maviri vakabatsirikana vakawana magirazi anosvika zana nemakumi matatu vamwe vakawanawo tsvimbo nezviringa zuva mumwe asingaoni vadhanyawo mushoni vekuva 27 kwachivi vakatenda zvikuru nerubatsiro rwavakapuwa
asi nokuda kwekukundikana kwedu kuwana midziyo yokushandisa sevanhu vasingaoni nhasi vealbinos association pamwe chete nevemasvingo council vazviita varangarira kubvawo pasi pemwoyo wavo kuti tine dzimwe hama dzinorarama asi dzisinawo kwanisiro sezvavaita nhasi izvi pakutipavo white cane seyamuri kuona yandakabatai netalking watch yakutoremberera iri muruoko rwangu kwozouya maglazi andakaroverera mucheno ngwengwengwe
vamwe vakaita saamai sitokozile ketye vekuzvichavane vakati tsvimbo chena dzinovabatsira chaizvo mumigwagwa
ndafara nechirongwa ichinoti ichi chinhu ndaichishuvira kubvira kare kuti ndifambewo zvakanaka kana tichifamba tichidai so motawo ichibvawo kudhraivha unokwanisa kuti ndionawo nekuti ndifambe nedanda azokwanisa kukurudza kuti ndiona kana ndichifamba murodhi ndokwanisa kudziurira nawo zvakanaka ndichikwanisa kufamba ndichinzwawo makomba pane gomba nepane dombo ndichifambawo zvakanaka ndachifarira chirongwa ichi
meya weguta remasvingo vaalek tabe vakati vakaisawo mari sekanzuro kutenga zvikwanisiro uye vachabatsira vakaremara kuwana nzvimbo dzekuvaka
pachange takuindudza nozemahousing schemes edu pachapa mastends tichakonsidhawo people living with disabilities tichavapawo a certain percentage poga poga pachaita allocation tichange tichiziva tinenge tei 10% to 50% yatopa kune vanhu vanorarama norema
kanzura weward 2 mumasvingo vabenson wata vakatiwo
iyezve nemusi wesaturday tiri kuindirira mberi nechirongwa ichocho kune vari kuuya futi vanhu pafrance abiri muward 2 vari kuuya vachibhadharisa $10 kuti vaone chiremba then ivo bhadharisa maglasi achiita $15 nevanoonera padhuzi vachange vachipiwa maglasi for free
mukuru webasa musangano remasvingo visually impaired association vatomas moyo vakati chirongwa ichi chakakosha zvikuru
tinotenda zvikuru nezvaitirwa nhengo dzedu chirongwa chakakosha zvikuru ichi chinobatsira raramo yevamwe vedu vanonetseka nharaunda medu
vanyoni vakati ATZ ichange ichiita chirongwa ichi kwemakore mashanu anotevera munyika mese uye vachabatsira vakaremara nemawheelchair madondoro pamwe nezvimwe zvikwanisiro svondo rapera vakabatsira kugweru uye svondo rinouya vari kuendesa chirongwa ichi kubulawayo nekubedbridge vozoenda kune mamwe matunhu munyika ndakamira studio 7 mumasvingo ndiri Godfrey Mutimba
iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezveutano muDRC vaSamuel Roger Kamba vanoti Rwanda nevari kuitsigira vari kuisa upenyu hwevanhu vakawanda munjodzi nekuramba kuti rubatsiro rusvike kuvanhu vari mudunhu reKivu umo mune hondo inotyisa pakati pemauto ehurumende nevakaipandukira vanosanganisira chikwata cheM23 chinonzi chinotsigirwa neRwanda. M23 nezuro yakati hayo kurwisana kumbomira kuitira kuti vanhu vakwanise kupiwa rubatsiro. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, ndege yemhando yedrone kubva kuUkraine yabomba panochengeterwa mafuta ekufambisa dzimotokari mudunhu reKrasnodar muRussia. Russia inotiwo yadonhedza dzimwe ndege dzemhando yemadrones kumatunhu akawanda kusanganisira kuKursk neBelgorod. Ukraine iri kutiwo yadonhedza madrones atumirwa neRussia mumatunhu akawanda munyika iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro nava mwandibuya Kennedy Mutefa vari ku Calgary ku Canada, avano vemutungamiri uye mumwe wevakavamba sangano re Friends of Karanda Mission Hospital rakaparurwa mukupera kwesvondo. Chinangwa chesangano iri ndechekubatsira chipatara cheKaranda Mission kuburikidza nekuunganidza mari nezvimwe zvikwanisiro. Ngatidzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheSpends of Karanda chirongwa chakaumbwa mukubudikidza kunyanya nekuti inini ndine hama dzakabatikana nechirwere checancer. Baba wangu ndini vakashaika necancer of the liver at the age of 57. Ndine mukoma wangu firstborn yemba medu yakabatwa necancer yemumatumbu makuru aya vari pa age ye 44 years. Asi takanyanya kundibatisisa munin'ina wangu akashaika about 2 years ago akabatwa ane cancer yemumusoro yaya. Saka akaitwa maoperation 2 within a space of 10 months. Operation yekutanga yaida Maria is almost 4,000. Maria kuiunganidza semhuri yainetsa. Asi sezvinei takaedza tikaiunganidza. Then within 10 months, tuma yake yanga yatokura futi yauda futi second operation. Saka tinetsa kusvika pakuti the last operation takatozomuita GoFundMe. Asi tiri pakati peGoFundMe, akanga akurwadziwa zvakanyanya. Katozotora motikari yake yaishandisa kumupa chiremba kuti tikumbira kuti chiremba bata motikari. Operator hama edu, kana tikamutsvagisa kisa mari taiwana, tozoita tokubhadhara totora motikari edu. Kana zviitiko izvozvi zviitiko zvakanyanya kundibatisisa kuti mukurarama kwedu, kana isu vatombori nayo shoma shoma yacho, tichitambudzika zvakadai seizvozvi tirweze mari yekuti hama dzedu dzirapwe. Saka vaya vasitorina vari kumaruzevha vanoshaya nherera neshirikadzi vakasangana nedambudziko rakaita seyo vangaite sei.
Hama dzenyu dzakamborapwa here paKaranda? Chakaita kuti musarudze chipatara cheKaranda chii?
No, hama dzangu hadzinomborapwa paKaranda. Chakaita kuti ndisarudze Karanda ndechekuti kunoko chiremba vanonzi Dr. James Watt vanogara padhuze nesu chaizvo chaizvo tiri kuno kuKaranda kunoko less than 300 meters kubva pedu. Ndo vakanditi ndavaudza nyaya yangu vakati chipatara chaungashanda nacho kuZimbabwe ivo chavaine confidence nacho kuti utungamiri huri ipapo hauna huori hauzodye mari vanoonekwa vachishanda zviri professional. Karanda Mission Hospital nokuti Dr. Paul Tseso vanova ndo chiremba vepaKaranda vakamboshanda naDr. James Watt vari paHoward Mission.
Munotarisira kuti vange vachibatsira ndevapi?
Sekutarisira munhu wese chero vari kuZimbabwe nekuti iye zvinezvi tave neplatform yedu kana kuti website yedu. Vanhu vakaenda pawebsite pedu vakaklika pakanzi donate. Tirikushanda neimwe kambani inonzi Magetsi. Ava vemagetsi ava ndovati kushanda nawo. Saka platform yemagetsi iyi munhu wese ari kana even kuZimbabwe ndotonzwa kuti vamwe varitodonata vachishandisa EcoCash account yavo. Saka munhu ari kuZimbabwe neari kunze kwenyika anokwanisa kukwanisa kupinda achidonata.
Vanoda kukubatai kuti vange vachipindawo muchirongwa chenyu kana kunzwa zvakawanda pamusoro pechirongwa ichi, vanokubatai papi?
Pari zvino vakawanda varikwanisa kutibata vakaenda pawebsite pedu. Pane pakanzi contact us. Ipapapo vakangofila information yavo, email inobva yavo yakwatiri ndinitovabata. Kana kuti inini ndakasununguka futi ndinowanikwa panhamba dzinoti +1 587 500 3490. Ndodzokorora +1 587 500 3490. Website yedu inonzi Friends of Karanda.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reFriends of Karanda Mission Hospital vamwandibvuya Kennedy Mutefa vari parunare muCalgary kuCanada naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti America inogona kutora Gaza Strip yoendesa vanhu vari munzvimbo iyi kune imwe nyika. Vakataura mashoko aya mushure mekuita musangano nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu muWashington DC nezuro. Mugoziya nezvemashoko aya, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vanoshanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe.
Kushanya kwaita vaNetanyahu hakushamisi, nokuti nyaya iripo ndeyekuti vaNetanyahu nevaTrump vanenge mapersonal friends, uye neIsrael nemabatano yakaita neAmerica vanodyidzana mune zvakawanda. Tinoona kuti iyo Israel ndiyo inowanzowana mapackages kana kuti aid yakawandisa kupfuura nyika pasi rose from America. Saka kuti ivo vave munhu wekutanga o mutungamiri wekutanga wekunze kwenyika kuzoshanira vaTrump kusimbisa ukama hwavainawo as friends and as leaders of their country.
Tombotarisa zviri kutaurwa navaTrump panzvimbo yeGaza, munozviona sei?
Nano yataurwa navaTrump yekuGaza iyi inenge ichange ichidisturba mamiriro azvakaita muGaza, nokuti tinoziva kuti vanhu vekuPalestine Gaza yanga iri one of their properties kana kuti nyika yavo. Saka zvataurwa navaTrump izvi zvinenge zvichakachamadza vakati wandei tatonzwa maBritish, maFrench, maRussians nevanhu vekuTurkey vachitaura kuti zvavari kutaura izvi zvinenge zvisingaite. Saka ndiri kuona kunge panenge pachaita inonzi yo pushback pane zviri kutaurwa izvi navaTrump.
Munoona remangwana repasi rose rakamira sei tichitarisa zviri kuitika pari zvino?
Mamiriro akaita kunze kwese tinenge tichaona kunedzi kuita kurealina kwemacountries nezviri kuitwa navaTrump izvi, nokuti zvizhinji zvacho hapana anenge avhunzwa kana kuti vaconsulta maforeign policy specialists avo kuti zvinhu zvavari kuita zvizhinji zvinenge zvichanyekenyedza nyika dzakawanda sei. Zvimwe zvacho zvinenge zvakanaka, asi mune zvakanaka mune zvakaipawo. Saka tichaona kuti kufamba kwenguva zvinhu zvinenge zvakamira sei.
VaTim Muringai vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vanga vari parunare kuOhio, naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwawo zvinofungwa nevamwe vatereri vedu.
Ndiitwa Pesto Pesto ndiripano paJobeka po
ini yangu ngori nyaya dikidikini. Iyo nyaya yekurwa kweZANUPF ainotoshitiwo bati, asi chinogona kunetsa ndechekuti vanhu vakati ngwadzi 2017 dzatakamanya nekumanya nekukwira magandakanda emasoja tichifarira nganga inobata mani. Sasa mbiona vanhu tisiri kunyanya kuita zvimwe zviya zvekudai dai, vanhu ava rinenge rangopinda vakafanana. Mwana wenyoka inyoka achinji, ungogara inyoka unongokuruma futi. Ana varungorwera ni power pachavo ivo, pachavo ivo varungoda zvepower.
Murisei murisei pastudio apo. Ndoda kutaura pamusoro pavamavhaza, vamavhaza zuru vane maonero akanaka but vari kupanzvenga chokwadi. Vanotaura kuti kwai triple C chabangu chabango mujibha weZANUPF, chabangu hatimuziso kubva tsvangira achiripo. Vakangotorwawo kungoizwa chibani mujibha weZANUPF. Vasairenga vanhu veZANUPF kubati i triple C. Zvavakaita nana mudhenda, mudhenda eZANUPF, chabangu weZANUPF ana muve vaya akangotohapa kuti umuti vice president otondotengesera ZANUPF. ZANUPF yato nemkano. Saka musaterenga mbeya nemuswi, vanhu ava iZANUPF.
Makadii Studio 7? Problem ndiyokuti mapolitician kana ivo achida kuzvikokera masimba anoshandisa vanhu, voti vanhu ndo vanoti ivava vanageza ivava vanoti kwanzi izvo corruption chichinyi yavuraya nyika. Iyezvi kunyange kuvaisa vanageza ivava vanongomora kusvika nyika isina chinhu, ende vakanguva vamora nanhasi vanoda kuramba vachimora.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7. Aiwa vatereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanga nokupinda muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa mashoko avamunangagwa ekuti vakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvadzingwa kuAmerica nekushaya mapepa. uyewo matambudziko ari kusangana nevari ku South Africa vane mapepa eZimbabwe exemption permit. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokusiya mina Taboka Ncube munaudze isiNdebele.
So we see